manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri zvita 26 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vanhu voramba kubhadhara mitero kukanzuro yekwaGutu vachiti haina mabasa airi kuitira vagari.
Mari yacho yanga isina kukwana saka zvakakonzera kuti vanhu vasazofare mafariro anga vachida kuita nekuti mari yanga iri shoma zvikurusa. Nevanhu vemabhizimisi wo zvakare havana kuzovana zvavanga vakatarira kuti vanga vane panguva yezororo nekuti idzi nguva yezororo inokosha kumabhizimisi.
Nyanzvi dzotaura pamusoro pezvakakonzera kuti vanhu vatambe kisimusi vasina mufaro. Magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti gore ra 2017 raona vanhu vakawanda vachityorerwa kodzero dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzura weWard 27 kwaGutu, Alderman Jeffries Tange Mare, vanoti vanhu vakawanda munzvimbo yavanomirira havachadi kubhadhara mitero kukanzuro nekuti vave nenguva yakareba vasina rubatsiro rwavanowana kubva kukanzuro iyi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Alderman Tange Mare, avo vange vari kanzura wenzvimbo iyi vachimirira MDCT kubva muna 2005, vanoti nzvimbo iyi yakatarisana nematambudziko akawanda akaita sekuti migwagwa yave nenguva yakareba isina kugadzirwa, izvo zvave kuita kuti vashaye zvokufambisa. Alderman Tange Mare vanoti izvi ndizvo zvave kuita kuti vanhu vasade kubhadhara mitero.
Ndo zviri kugozha izvozvo paunenge uchivati mitero vanhu vanoti tobetserwa ne chii chinozotibetsera mari dzedu dzinongonyura dzinongonyangarika. Vakamonozavati kubva pa vakatorwa nyika kuma 80s vanhu vanambozo trust a footnote service delivery inazombowanikwa sezvaiitika kudhara kuti migwagwa vaiwana zvakaibetserwana nemari dzechibva kuma 40%. Saka pese apo havasi kuzviona, saka vanenge vakuti hano mari dzedu dzinongonyura.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kukanzuro yeGutu kuti ichaita sei nevagari vari kuramba kubhadhara mitero. Alderman Tange Mare, avo vanoenhengo imwe chete yeMDCT mukanzuro ine makanzuro makumana nemumwe, vanoti zvakakosha kuti vanhu vabhadhare mitero sezvo zvikamu makumana kubva muzana zvemari yemitero ichidzorerwa kumaward kuti isimudzire nzvimbo idzi.
Tichivataurira kuti imi mukabhadhara mari dzenyu dzikawanda ndokuti 40% yenyuwa. But zvinonetsa kuti munhu uchimutaurira izvozvo iye achiziva zvimwe zvaakamboona nezvimwe zvaanoona anenge achingofunzwa kuti tikurerwa nhema. Saka ivo pachavafuti vanenge vachizopota vachipfuurira navo futi hapana chinouya.
Vatange Mare vanoti kunyange hazvo pasina rutsigiro rwakanyanya kubva kukanzuro mumabasa ebudiriro, ivo pachavo vachishanda nevamwe kubva kubato ravo vedzisondo nevamwewo vari kuvaka mabhiriji nokuita mamwe mabasa ebudiriro. Mumwe mugari wemuward 27 amai Rejoice Go vaudza Studio 7 kuti vanhu vari kuomerwa neupenyu izvo zviri kuvatadzisa kubhadhara mitero yakaita semombe nezvimwe.
Dambudziko randiri kuona nderekuti vanhu havasi kukwanisa kubhadhara mitero nekuti upenyu hwakaoma. Not because they don't want to, but zvinhu zvakatooma, even mafees vabereki havakwanisa kubhadhara.
Asiwo vamwe vakaita savalast mafratizi vanoti vanotarisira kuti zvinhu zvichanaka sezvo pave nehurumende itsva, asi vanoti pari zvino hapasati pave neshanduko.
Hapana zvati zvataridza kuti pane chachinja kubva pamukuru anga aripo pachiuya umwe mukuru chakachinja, ndiona mazita nekuti hapana zvati zvachinja zvinotaridza kuti pane kwatiri kuenda.
Makanzuro emaruwa haawani mari semakanzuro emaguru maguta ayo anowana mari nezvinhu zvakaita sekupa vagari mvura kuvatakurira marara pamwe nekutengesa nzvimbo dzekuvakira dzimba nemabhizimisi ndakamirira Studio 7 kwaGutu ndini Godwin Mangudla.
Kunetsa kwemari munyika kunonzi kwakakonzera kuti mhuri dzakawanda dzitambe zororo rekisimusi dzisina zvadzaitarisira kuve nazvo zvakaita sechikafu pamwe nembatya itsva. Mabhanga anonzi akakundikana semazuva ose kuwana mari kugutsa munhu wese kunyange hazvo mamwe mabhanga achinzi akangovhura usiku paaiwana mari. Kukwirawo kwemitengo yezvinhu zvakawanda zvinodiwa nevanhu zuva nezuva ndechimwe chezvinhu zvinonziwo zvakakonzera kuti kisimusi yegore rino ibve yanyanya kudzikira kana zvichienzaniswa nemamwe makore. Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaLaxon Zembe vanoti kunyange hazvo vemabhanga vakanga vave kutanga kuwana mari yekupa vanhu, mari iyi haina zvakare kuwanirwa vanhu vose. Asi vaZembe vanoti nemuonero avo zvinhu zvinenge zvave kuita nani kuburikidza nemari inonzi yakawanikwa nehurumende kubva kubhanga reAfrican Export Import Bank, izvo zvave kuita kuti mamwe mabhanga akwanise kuwaniswa mari yekuti ange achiisawo kana pamichina yemaATM. VaZembe vanoti chimwe chichaita kuti zvinhu zvigadzirisike munyaya dzekuderera kwezvinhu mutengo wemari yekuAmerica pamusika mutema apo painonzi iri kutengeswa nebond note. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya yemamiriro ezveupfumi munyika.
Ichokwadi kuti mari yanga ichineta zvikuru panguva ino yezororo. Izvi zvakakonzera kuti vanhu vave nekuomerwa kwanyatembera kwavo horidhei yekisimisi nekuti mari yanga iri shoma. Nepo hazvo apo tanga taakupinda mukisimisi mari yakazotanga kuwanikwa zvichiteedzerwa pakachinjwa vatungamiri vehurumende. Zvinhu zvakatanga kuti nyeuke zvaakuita zviri nani tikaona mari yaakutanga kuwanikwa nemabhangi mazuva mashomanana tisa vanhu vasati vapinda mukrisimisi anga akupawo mari vanhu vachikwanisa kuwana mari asi mari yacho yanga isina kukwana. Saka zvakakonzera kuti vanhu vasazofare mafariro anga vachida kuita nekuti mari yanga iri shoma zvikurusa nevanhu vemabhizimisiwo zvakare havana kuzovana zvavanga vakatarira kuti vanga vane panguva ino yezororo nekuti izvi nguva yezororo inokosha kumabhizimisi.
Tinonzwawo kuti kune mamwe mabhanga pari nhasi aakukwanisa kunge achipa mari pamaATM kana pamichina yepanze, zvakamira sei?
Hunde kuti mabhangi asikati ari kupa vanhu iye zvino wakaenda kumaATM wanokwanisa kuwana mari dzavanokwanisa kubatsirikana nazvo. Izvi zvaitika nekubatsirwa kwatakaitwa neweAfrican Import Export Bank tichitungamirirwa neweReserve Bank yeZimbabwe nehurukuro dzavakaita vakabvumirana vakapa mari inoita kuti zvinhu zvireuruke.
VaZembe, tinonzwawo zvakare kuti bond note rinenge rane huremu zvichienzaniswa neUS dollar munguva iyo ino yezororo, zvinhu zvanga zvichitarisirwa here uye uremu uhu munohuona sei?
Bond note yedu paparo market yayo yanga yaita zviri nani nekuti rakambosvika zvekuti ranga raakuenda kuma90% iyo zvinezvi ranga radzoka raakuma30%. Izvi zvichikonzerwa kutanga nekuti vanhu vakafarira shanduko yakaitika muhurumende iri kuvapa tariro kana vakatarisira neremangwana reupenyu hwavo nenyika nezveupfumi. Chechipiri, mari yandataura yatakabatsirwa iyo yakatungamirirwa neweReserve Bank vakakurukura nebhangi reImport Export Bank yeAfrica inokwanisa kupawo zvemari kuma600 million yaakutanga kupinda mumaketi ichibatsira kuti zvinhu zvinyeuke. Ende nezvandataurawo zvakare kuti vana veZimbabwe vari kunze vanga vaakutumirawo mari dzavo kuvabereki kuhama dzavo kuti vakwanise kuvawo nenguva yakanaka pakisimisi. Mari dzinenge dzichiuya idzi dzinouya dziri mumayusa. Saka kuwanikwa kwemayusa do kunoita kuti mari yanga ipamusoro yanga yakuenderwa pabhondi kuti iderere nekuti vanhu kana vaakuwana mahusi avo aakuwanikwa mabhengi achikwanisawo kutopawo nemahusi zvinobva zvaita kuti vanhu vasaende pablack market iya yetinotaura iyi.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaLuxon Zembe vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Kunyange hazvo vanhu vakawanda vachinzi havafari nemashandiro emapurisa, pane vamwe vagari vemuchinoi vari kufara nemapurisa ayo anonzi ari kufamba-famba munogara veruzhinji kunyanya nguva dzemanheru pazoro rekisimusi senzira yekudzivirira kuparwa kwedzimhosva. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanoti kufamba manheru kuri kuita mapurisa vakapedzisira kuzviona makore akawanda apfuura. Mapurisa vaifamba nemabhasikoro munogara vanhu nemumaguta senzira yekudzikisa kuparwa kwemhosva dzakaita sekuba idzo dzinonyanya kuparwa nguva ino yezororo. Asi gore rino mapurisa ari kufamba mudzimba vachitaurira vagari kuti vasasiye dzimba dzisina vanhu ivo vachienda kuzororo, pamwe nekukiya mikova yedzimba nguva dzemanheru kuti vasabirwe nematsotsi. Mumwe avo vari kufarira chirongwa chemapurisa ichi ndiva Danford Gapare vanogara mumusha weveruzhinji wechikono hono. VaGapare vanoti vanofara kuti mapurisa vave kufamba vachichengetedza vanhu munguva dzemanheru uye kuti varambe vachizviita kunyange zororo rapera.
Zvakanaka, zvokufamba vachitichengetedza takarara zvakanaka, ngavarambe vakadaro.
VaGapare vanoti zvaitwa nemapurisa zvinoratidza kuti vanenge vabva mutsika yavo yekushandira mumigwagwa vachitorera vanhu mari yechioko muhomwe.
Vatotangawo kwavatoita izvezvi gore rino, vanga vasingambozviite makore izvi, vanga vari murodhi ndo vaitorera mari murodhi. Mazuva ano izvezvi hava kutombofambawo mucommunity vese vachiuya vachiuyazoona kuti chichiri.
Mumwe mugari vaKing Motsi vanoti vafarira zviri kuita mapurisa zvekushambadzira vachiyeuchidza vagari kuti vasarasikirwe nemidziyo yavo kumatsotsi uye vedzimotokari kuti vasamhanyise motokari zvisiri pamwero.
Ya hapa zvinhu zvatibatsira kakanyanya varasa ndezvanambotaka zvekuti kuba vanhu vazotakasangana machallenges akawanda last year pozvasiye kwamusina zvekuyu zvavaita zvekushambadzira. But this was vital that I know him with quite a chakamina mirabo.
Vakawanda vanoti mapurisa anofanirwa kushanda muvanhu kwete kuwandira mumigwagwa nekukamba. Mune imwewo nyaya, mutevedzeri wemutauriri wemapurisa Chief Inspector Ponyati vanoti uwandu hwenjodzi mumigwagwa hwanga hwakaderera kunyange vanhu vakafa musi wa24 zvita vakawanda pane vakafa musi uyu gore rapera. Vanyati vanoti vanhu gumi nevaviri vakafa manheru emusi wa24 zvita asi gore rapera kwakafa vanhu vanomwe chete. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Vateereri veStudio 7, tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuLiberia vavhota nhasi musarudzo yemutungamiri wenyika iri kudzokororwa kana kuti run off. Vaimbove mutambi wenhabvu ane mukurumbira vaGeorge Weah nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoseph Boakai vari kukwikwidzana kutora chigaro chichasiyiwa nemutungamiri wenyika amai Ellen Johnson Sirleaf avari kusiya basa mushure mematemo maviri aya anobvumirwa pasi pebumbiro remutemo yeLiberia. Vaimbove mutungamiri wePeru vaAlberto Fujimori avari kurwara nhasi vakumbira ruregerero kuvanhu vose vemunyika iyi mazuva maviri vaburitswa mujeri mushure mekuregererwa zvisina tsarukano nemutungamiri wenyika ari pachigaro vaPedro Pablo Kuczynski. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitwa nevateereri veStudio 7 panguva ino yezororo rekrisimusi negoredzva.
Ndini Jonathan Randa ndogarawo kuHaboroni. Ndinomeseji andinayo kuvana veZimbabwe vese. Ndinotenda nerunyararo rwamakaita pakubviswa kwakaitwa mutungamiri akanga aripo. Ane ndinotendawo vese vakaita zvese zvakanaka pamberi pedu. Ndokumbirawo kumhoresa mukoma wangu nemhuri yake kuBotswana chinoi. Anonzi Golden Banda nemukadzi wake. Ndokumbirawo kumhoresa masekuru angu kwaGutu. Ndokumbirawo kumhoresawo hama dzangu dzose, ambuya vangu natezvara vangu vari kwaChikwaka. Ndokumbirawo meseji kune mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa. Takamirira kuona zvamuchaita pamberi pedu. Takatarisira kuti tizotarisira change, totarisira kuona zvisikosiwo. Tatisa kuona unyani pa open paper, tatisa kuona makambani makuru emuZimbabwe achivhurwa. Since you once led that intelligent organization in Zimbabwe, so we are looking forward to your intelligence zenyu dzichishanda. Nevana vese veZimbabwe hatikurudzirei tiche zvakamuchibatane pamoche zvinoita kuti mumochere zvinobudisa kuti vana vedu mangwana. Amen.
Ya, indotwa Robert Mtadenyika ndinogara kubudiro 4 ndokwandiri kutaura kunohukubva horidhe yatina ndokurudzira yangu ndaifungoti vanhu tongotamba horidhe mune zvakanaka ihoridhe kungotiwo tinosangana nezvinhu zvakasiyana-siyana mataona mukati memugwagwa mumukuva kwatiri tine zvakawanda zvatinazvo mupfungwa kwatinoita hwahwa muhamba hwahu tinge tichingokurudzirana tinge tichimwa zvakanaka ndozokurudzirawo hama dzangu dziriko kubota kwamarange kuchikwa chiyadzoko kuti ndichingovaparisa zvekungoti makadii zvenyu muriko mune horidhe yakanaka nevana mama vangu variko kubhoyera uko nokuvaparisaizvo zvakare nevari mugwagwa vari kufamba munzendo vari South Africa hama dzangu nokodziparisawo zvakanyanya zvichingoti ndo mashoko andinawo panguva dzinoi.
Ndiri Alma Mapfumo Sigauke, ndiri kufona ndiri kuLewis Clifford, South Africa. Ndiri kufara neholiday yatiri pairi titakambozorora kuenda kubasa. Ndiine vana vangu zvangu pamba pano tichinakirwa neholiday. Iholiday yakareba yekuti tinokwanisa kuonana tichifara nevana vangu. Holiday ino ndakaiplanira kuti ndinenge ndiri pamba zvangu nevana tichifara, vachindibikira maresipi avo avanokwanisa, vachindipa masurprises, tichienda shopping vachinotenga zvavanoda vachishopa, vachibika tichidya, ndichivabikirawo maresipi andinozi vanhu vanofarira. Tinotarisira kunakirwa kuva neholiday yakanaka, holiday yese. Panguva ino ndinoda kukwazisa hama dzangu dziri kuZimbabwe. Ndine group rehama rinonzi Mahuza Sisters, masista anogara achifara tiri pamwe. Ndinoti Christmas iri peiko ikoko kuZimbabwe, vazhinji venyu ndaona makaungana kusanyati mukanakirwa pazuva ranezuro. Ndinotarisira kuti zvicharamba zvichienda zvakadaro. Ndichida kukwazisa futi nehama dzisina ruzha, vananozi, vananozi Lilo, vananotando, vananonweva, vanatula nana sekuru Ivanzi ikoko. Ndinoti nakirwai, asi pakunakirwa ipapo musazokanganwa kusiya mari dzevana dzeschool fees, nokuti hatidi kuzoonzwa mafoni calls makutifonera muchiti tashoterwa nemari yevana. Aiwa, farai, nesu tiri kufara. Tirangarizani neminyengetero, nesu tinenge tichinamata tichitenda Mwari vatipfumbudzo 2017. Tichitarisira kuti vanotipinza mugore ra2018, takatarisira zvidhafu dhafu kuti tichawana mablessings ari kuuya double double. Ndo zvatinotarisira. Aiwa, muve nenguva yakanaka.
Maita zvikuru nekutibata kuno. Nditangai Mapfumo, ndiri kuBotswana kuGaborone. Ndoda kukwazisa nekuwisha vanhu vose vemaZimbabwens nguwa ya kanaka takatarisa nyika edu tisha budiria zvakanaka tinotenda zvikuru nenguwa yose and all hard working Zimbabweans wish you the best thank you very much have a merry christmas and happy new year bye
tinokugamuchirai vana vemuno muZimbabwe nenguwa ino ye christmas ndoti watapiwa makoni ndikutaura nemi ndiri ku Australia ku Perth tinongori musizeni yedu ye christmas tirikufara tirongova nehama neshamwari tichigocha tichiona kunaka neruoko rwamwari tichingotenda mwari negore ranga tinaro iro ranga riri gore rakanaka zvikuru of course vamwe you might have not had the best year but tinongotenda mwari tichiti next year will be a better year kunyanya nichada kungotenda shamwari hama nekuti namatira nekuva vanesu uyezve chango encourage vanhu veZimbabwe kuti rambai makashinga nenguva ino yatiri nguva yeChristmas zvakawanda zvinoitika vanofamba mumugwagwa musanyanye kudriva makamwa doro but kuva to avoid drink and driving chingo kuencourage ichiti rambai muchita zvakanaka endai kumachechi sanganai nemhuri dzenyu farai furai mapresence let the joy ive ichiwedzera mhuri dzedu and kune avo who are not with their families tinongo kuencourage I could just look for one amunoenda kunoona shamwari uyezve vari kumadiaspora tsvagai shamwari dzamunongosangana kwamuri koko mogara moona ukuru wamwari and changokutiwo nevhesi renyu rongoti Jehovha ndiye muponesi wedu anotiitira zvakanaka nguva dzose tango kuencourage vana veZimbabwe uyezve even tichipinda mugore rakanaka ngatipinde tine mufaro tine tarisiro tine shungu dzekuti tichaita zvinhu zvakanaka ende richava gore rakanaka tichingoramba tichiona ukuru hwamwari mukati medu so ndinongokuencourajai tinokutendai nenguva ino yekutiteerera paredhiyo yedu inoi tichingoti mwari aramba achikuitirai zvakanaka ende muropafadzwe muve neruzororo rakanaka sevana veZimbabwe thank you
avanga vari vateereri vestudio 7 vachitiudza zviri kuitika kwavari panguva ino yezororo rekisimusi nekutarisirawo gore dzva magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti gore ra 2017 raona vanhu vakawanda vachityorerwa kodzero dzavo magweta aya anoti anotarisira kuti mugore ra 2018 hurumende yava Emerson Mnangagwa icharemekedza kodzero dzeveruzhinji ngatinzwei kubva kumutori wedu nhau Patricia Mudadigwa
rimwe remagweta anorwira kodzero mudunhu remidlands vabrian dube vanoti kusungwa-sungwa kwakaitwa vanhu gore rino nemapurisa nemhosva dzaizoraswa nematare zvinoratidza kuti zimbabwe haisati yoremekedza kodzero vadhube vatiwo patopera rimwe gore vaitaidza mara vakatsakatika mugore ra2015 vasati vazivikanwa zvakaitika kwavari zvinova zvinosuwisa
hapana zvizhinji zvatingagona kuti tingacelebrata kana kupemberera pari zvino chikonzero chiri chekuti kodzero dzevanhu hadzisati dzanyatsoremekedzwa zvakanyanya muzimbabwe munogona kuti ndingokurangaridzai kuti as we speak izvozvi hatisati taziva kuti taidza mara uripi and zvichingoreva kuti kodzero dzevanhu hadzisati dzaakunyanyoremekedzwa muzimbabwe so ndingangoti hapana zvizhinji zvingati zvipemberegwe munyika ino chero nyaya dzekungosungwa kwevanhu zvisiri pamutemo chero vachizonobuda havo vaakumakotsi but zvinongotiratidza kuti mapurisa nemacio emuzimbabwe havanyanyi kuremekedza kodzero dzevanhu saka naizvozvo ndiringoti kusvikira tawana total change complete change yegovernance nedemokrasi munyika muno hatina chatingati chekupemberera maringe nekodzero dzevanhu munyika ino yezimbabwe
imwe nyanzvi munyaya dzebumbiro remutemo vasharon hofisi vaudzawo studio 7 kuti kune kodzero zhinji dzakatyorwa muna 2017 uye zvinofanirwa kuongororwa vahofisi vati kunyange hazvo vanhu vane kodzero yekurarama uye nyaya yemutongo werufu kuvanhurume yakaendeswa kumatare mukati megore rino vanoti dare repamusoro reconstitutional court rakarasa nyaya iyi isati yaongororwa
kune kodzero zhinji tukuti zinofani wakunge zishiongoro kwa zakaita sezo kusatongeru warufu.
Kapet, tapiwa na shecha wila newamwe kumine watatu. Babu yanga isina muna edusura msoro yevani. Saka iwo vaiti kunya kungo gara wachungori kujere wachititaka mirira kuti izusu tigozo guru wa msoro. Aba pasi na wajo onogura msoro. Zinu zangashi puta zume kwa zero zao. Zakaita sezo kwa zero. Zokutuwe one chile mirira semunu. Yatingati human dignity. Asitina wati dare raka guriri raka zonyora o mutongo waro kubudikiza na wa mutongi wa punu rijitiro pane zvizhinji zvavakanga wasina kuita saka nokudaro nyaya iyi yakangobayaraswa pasati patsanangurwa kana kuti dare risati rapinda mukati kuti zveshuwaro tarisa here kuti vanhu voramba vachigurwa musoro here kana kuti vasiri kugurwa musoro.
Vaofisi vawedzero vachiti kudzingwa kwaitwa vatengesi vemumigwagwa mukati megore rose mumadhorobha akasiyana siyana, kubviswa kwevanhu pamapraza vaigara pamwe nekuputswa kwedzimba dzevanhu pasina mvumo yematare zvinoratidzawo kutyorwa kwekodzero kwakanyanya.
Kodzero dzakaita sezvo kuti munhu ava achizvishandira tinoona vaya vaishanda vari mumakanzu mumadhorobha vainetsana nekanzu saka izvozvo zvese izvo zvinhu zvoda kunge zvichiongororwa kwozotiwo tine kodzero dzakaita sekuti munhu ange achizvishandira ina Freedom of Occupation Network kwoza tiri kutaura kuti idzi dzese idzi pane vanhu vakanga vachitengesa vamwe vacho nevakanga vachizonzi varohwa kwotiwo tine kodzero dzatinonyatsogara pakati tsvikiti tinoona kuti vanhu vaiputsirwawo dzimba vachinetsana zvingava zvemacooperative kana kuti vari kuti havana kurirana nekanzuru kana kuti nevamwe vaimborivo mumapazi ehurumende.
Hurumende yeZimbabwe yakatemerwa zvirango zveupfumi nedzimwe nyika dzekunze nepamusana pekutyorwa kwekodzero dzeveruzhinji pasi pehurumende yaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Pasi pehurumende yavaMugabe, vemapata anopikisa nevaive vasingabvumirani nemaitiro eZANU-PF vaityorerwa kodzero dzavo. Asiwo magweta aya atanokurudzira kuti hurumende yavaMnangagwa, iyo yakabetserwa nemauto kupinda pachigaro muna Mbudzi, iremekedze kodzero dzeveruzhinji apo Zimbabwe yakatarisana nesarudzo gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk to the Connection. Apo tiri kutarisa nevechidiki kuti tinzwe kuti vapedza sei zoro rekisimusi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, fonai panhamba dzinoti 001-202-619-2077. Togo kufonerai.
January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December.
Nako kambo kisimusi kubva kuna Toki Vibes tavatasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvungwa yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhaudza nhasi. Vamwe vanhu voramba kubhadhara mitero kukanzuro yekwaGutu vachiti kanzuru haina mabasa yairi kuvaitira. Nyanzvi dzinotaura pamusoro pezvakakonzera kuti vanhu vatambe kisimusi vasina mufaro zvinove zvekushayikwa kwemari mumabhanga. Magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti gore ra2017 raona vanhu vakawanda vachityorerwa kodzero dzavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Isikhathi nqe ku half past 7, olamukela kustudio 7, ngolwesibili mhlaka 26 Mpalakazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udubo lokuqonga kwenani labathengisa umhlabathi kahulumende lezitanda ukungekho emthethweni lubikwa lokhe lusiya phambili eHarare South. Izakhamizi zakobulawa zithi Khisimusi ibiduma kakhulu ngenxa yokuthi bekungela mali. Kwezemidlalo sekuqalile ukukhankaselwa izikhundla kuqembu le-Highlanders njalo kulabambalwa asebephumele egcekeni ukuba bazangena kulolu khetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Obona ngezokukhankasela ibandla esigabeni seHarare kuzanu PF umnumzana Douglas Mahia ukhuthaza abomthetho ukuba benze uphenyo oluzosiza ukulungisisa udubo lokuqonga kwenani labathengisa umhlabathi kahulumende lezitanda eHarare South okungekho emthethweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Isicelo sikaMahia siza ngemva kokuba kube lokuphazamiseka komhlangano awungene labalandeli bebandla njengopolitical komzawa wabo ukubatholisa imfundiso ngokuqakatheka kokuyabhalisa ukuba lelungelo lokuvota phansi kwendlela yakulezi nsuku eye-Biometric Voter Registration, BVR. UMahia uthi okwenzakale eHarare South kumvula amehlo ukuba isimo singesihle kwezokungathembeki, i-corruption, kulabantu abangafuni ukuba kulungisiswe lokhu ngoba bethola inzuzo enkulu ngakho.
And I'm calling upon the law enforcing agencies to try and sanitize Harare South because
the police ukuba ke bayilungisise le nkinga eHarare South ngoba abantu banye ve-G40 ebesilwisana nabo sebetholakala la kubantu kazana kusobala ukuba bangeke bavumela ukubaphazamisayo kumkhuba wabo wokuthengisa umhlabathi ngokungekho emthethweni ukuze bathole imali yokusebenzisa unhlelo zabo kwezombusazo. Kumele baze abezomthetho bezokulungisisa lokho.
UMahia uthi kungesiqiniso okulotshwe ngabezindaba ukuba wasuka esengobelethe inyawo khona eHarare South ngemva kokuba amanye amalunga ebandla emsusela amanqe ngesikhathi yena lenye inkokheli yeHarare ebandleni ingene umhlangano wokufundisa uZulu phezu kokuqatheka kokuba abhalise ukuba lelungelo lokuvota, ukuba limukisa ukuba bangaze bathenga loba ukuthengisa umhlabathi kahulumende ngoba kungekho emthethweni, kanye lokubabonisa ukuba yikwephula umthetho ukuthenga loba ukuthengisa imali abayithi ngesiNgisi money laundering.
There are these things that we have been talking about all along, the question of land baron, the
question izinto esihlezi ikhuluma ngazo ukufana nabathengisa umhlabathi kungela mvumo, ukungathembeki kanye nokuthengiswa kwemali. Umsindo uvuke lapho sengikhuluma ngalezi zinto njengopolitical komisa weHarare province.
Uthi yena lenkokheli yezanu PF eHarare bazodinga indlela zokukhulumisana leziphathamandla zasesipholiseni phezu kwalolu daba oseluhluphile esigabeni seHarare South. UNkosazana Sichasisile Ndlovu, isiphathamandla enhlanganisweni ye-Community Youth Development Trust emela abontanga esigabeni seGwanda eMathebeleland South, uthi kuyamethusa lokho sekusenzakala ebandleni lezanu PF.
Iyethusa, iyenza umuntu ahlale umzimba uhlasimuka ngoba asikwazi ukuzenzakala, ngoba singananzelela ukuthi kuqala kwake kwaba lenkulumo ethi bona ngeke besaluthe umuntu ongayanga empini.
Emazwini akhe awethule ngesikhathi ekhulumisana loZulu embikweni wakhe oqhakathekileyo phambilini kwekhefu lekhisimusi owe State of the Nation Address, umongameli Emmerson Mnangagwa utshengisa ukukhathazeka ngokuqonga kwenani labathengisa umhlaba kahulumende ngokungekho emthethweni, ethi kumele kumiswe lokho ngokuphangisa. Umnangagwa uthembise uZulu ukuba uhulumende wakhe akasoze amelane lokungathembeki i-corruption. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo iPeople's Democratic Union iPDU umnumzana Christopher Bengwani Sibanda uthi akayingena kumanyano wamabandla kungaba ngweMDC Alliance loba iCoalition ngoba engakholwa kikho ibandla lakhe lizophatheka kukhetho lizimele. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Le inkulumo kaSibindi iveza ukuba sekulokuxokozela kumanyano wamabandla aphikisayo ngaphansi kwe-MDC Alliance. Sekuvela kuba kulokufuthelana okuthile njalo sekungasacaci ukuthi kuzongenwa njani kukhetho lokwabelanwa kwezikhundla ezigabeni ezehlukeneyo. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba kunsukwana isanda kwedlula, uthe lokhu yisibonelo sobugwala, kungakho yena lebandla alikhokhelayo bengasoke baphatheka kumanyano yiloba yiwuphi.
Singahlala phansi sibe nenhlelo, indlelo zikaningi ezinye zingaba ukubhala izincwadi kuma-organization aseduze lathi, ezinye zingaba ikwala indlela abenza ngayo izinto, lokunxusa abanye kubana sibambe ndawonye abantu kungasho amaphathi, ngoba amaphathi iphathi njenganye ilelungelo layo nje. Mina ngokwami ungakabuzi angiyasilayo inhloso yokubambana labantu, akutho lutho. Ngobona abantu bebambana kuyafana la, ngizawunikeza into enkomeni sibili. Ngobona abantu bebambana behlanganyela umuntu kuthiwa yikuthelela, bethelela umuntu ngamagwala, abanamacebo abanamandla. So that's what yikho kukutsho into ekuyithoyo nje yithi umthetho wethu asitshintshi kuloyo mthetho.
Kunsukwana ezedlule bese kuphuma indaba ebezikhomba ukungezwani phakathi kwamabandla akumanyano we-MDC Alliance. Inkokheli sezingani zikhuluma okwehlukeneyo. USibindi athi yikho kanye akwalela ukungena kumanyano. Uthi isiyehlule imanyano nxa kukhangelwa imbali yawo elizweni, ingayindawo njengoba vele kuyabe kungabantu abalemibono ehlukeneyo benganelisi ukuvumelana kulokho okumele kulandelwe.
Ngoba into ehluphayo thina emkhubeni wethu nabantu balapha eZimbabwe sithanda ukudla. Uze umuntu ebuze ukuthi kuyadliwa yini, omgabo onkomo bonke udaba engwabakhona lesi babesuka abayempini beshiya abafazi bengathenganga lobisepa okuthiwa khona umuntu kuzinikela. Manje yona le ubuntu bona loba kukho sokwaphela yinto esizama ukuthi nasiyifake ebantwini ukuthi khani nandibona abantu abazabusa imidongizelo yempondo nxa singantshintshanga thina ubuntu wethu. Ngoba ukuthi umuntu isikhathi sonke uyabuza ukuthi mina ngilani khonapho ngiyathola something. Umuntu kumele usebenze, ungasebenza uhlelo oluhle yilolu oluhuga imali. Ungaba yohlelo oluhle ususazi ukuthi imali iyalandela, imali emile ilandela umuntu, akho umuntu alandela imali.
Uthi sesedlula isikhathi sokuba umuntu kube ngani uyathengwa ephiwa okuyingcosana ukuthi akhethe inkokheli, sekudinga imfundiso kuZulu azwisise ukuba kungani uqakathekile ukuba aphatheke kundaba zokhetho njalo akhethe inkokheli uqobo, hathi ngoba ngeyebandla elithize. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 o'clock kusiya ngo 9 ntambama. Ku-Live Talk kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection lamuhla banxuswa abasakhulayo ukuthi bazoxoxa ngosuku lwekhisimusi, sikhangele ukuthi bayidlale njani ikhisimusi yalonyaka. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kwihlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Esingakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Lamhlanje abantu bekwele Liberia bavotile ukhetho lokudinga umongameli. Zibikwa zindala zombili phakathi kwake waduma njengomdlali olohlonze emdlalweni wenguqu uGeorge Weah kanye lobekade engumsekeli kamongameli Ellen Johnson Sirleaf uJoseph Boakai. Ele Canada libika ukuba selixotshe ummeli wele Venezuela elizweni lelo liphindisela ukuxotshwa komunye wabameli balelo lizwe kwele Venezuela ngomgqibelo odluleyo esetheswa icala lokungahloniphi umongameli njalo ekhuluma kakubi ngalelo lizwe. Lanxa udubo lokusilela kwemali emabhanga liqhubekela phambili, amanye amadolobho abikwa solunganeno lemitshina yama-ATM isikhihliza imali. Kuthi isisindo semali yohlobo lwama-bond notes sibikwa laso sesithe xaxa kancane nxa imali le iqathaniswa ledola leMelika. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga uthi ukugcwala kwabantu abavela emazweni achiyeneyo kubangele ukuthi imali itholakale ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Ngakutsho ukuthi kungathi ukuthi sokusiba ngcono ngoba ama-queues emabhenki isiwabona nje ehamba. Lanxa nje ubhoda nje edolobheni uyabona nje abantu bethatha nje imali zabo. Lanxa nje ehamba nje mbhadalo emakhulu. Lokhu siyakubona ikakhulu engunanzelelayo. Iholiday yalonyaka ibe labantu abaningi abavela kwamanye amazwe. Engunanzelelayo kakhulu ukuthi kungabe kungene imali evela kwamanye amazwe abantu abavakatshayo. Ngoba ngunanzelele nxa uthela iphepho endaweni eziningi uthola umuntu ebhadala ngama-user 100. Yusa into esingazake siyibone lokhu nje saqalisayo ukusebenza ngamabhoni. Ema-supermarket lapha ubona nje umuntu ethenga ngama-user uhlubonta umkhulu kayishuye weZimbabwe umuntu ovakatshileyo.
Ukwanda kwabantu abavela kwamanye amazwe kubikwa kubangele ukuthi isisindo sama-bond notes laso sikhuphukwe, kutsho uMhlanga.
Njengoba ngisitsho nje ukuthi kubangelwa ukuthi akusabantu abathatha imali kakhulu nje lapha abenzisa khona osiphathelini. Bebekhala kakhulu labo osiphathelini bathi hayi imali zehlile kakhulu, ikakhulu irandi. Irandi iba yehlile kakhulu ukuthi kayisela nzuzo kubo siphosa ifana nje lama-bond note wona lapho.
Kodwa isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi udubo lokusilela kwemali lokhu luqhubekela phambili kungela sisombululo.
Udubo lokusilela kwemali luyaphambili, akula ubungcono obukhona. Sasizwile thina kuthiwa sokungeneke okuthiwa ngugare lo izinto zizatshintsha, kodwa ke ukuhlupheka kwabantu kuyaphambili. Imali kayitholakali, ikhona emtshineni ukuthi umuntu kuyathwawula imali ekhadini ebhenki kodwa ke leyo mali ingathatheki. Ma usuyifuna sokumele uyethenga kulaba abagcina izimali uphinde ubhadalise, ugcina usiyithathe siyimali encane for izimota lamabhasi bayabe befuna ukuthi kubhadalwe nge-cash. Umumo mubi kakhulu, imali kayikho elizweni kakhulu lapho emhlubulweni wakithi-ke emagebheleleni kobulawayo ngokunjalo.
UNdlovu uthi lanxa bekusiba ngcono kulalabo abalemali emafonini, udubo ikuthi ayisibo bonke abenza ibhizimusi abamukela imali nxa isefonini.
Akuphathisi ngoba umuntu ugcina esebenza ngamandla ukuthi ayethenga izinto angazifuniyo ukuthi athole i-change ye-$10. Futhi nge-echo cash kulezinye izindawo lapho abangakakhulu ekugadeni lokuthengeni kwezinye izitolo. Kugcina ke sokufosa abantu ke ukuthi bahambe ke bayetshintsha ebona laba bantu eBotswana ethenga insimbi zemota. Uthi utshintshe i-600 ebikwi-echo cash waphiwa i-$375. Nxa sekunanzelela ukuthi kuthi yihafu yemali yakhe yonke ke ayiluzileyo. Kubuhlungu kakhulu ke, kunzima ke indawo eziningi kaziyamukeli, kazilama-swipe machine. azamukeli le echo test. Kho emakhaya kuhambekanga kwabethanda abantu bahambe eleli khefu belesihlobo labangane emakhaya, kodwa ke ngohlupho lwemali nale kuhambeke emakhaya.
UNdlovu uthi abanye bebesuka baye phandle kwelizwe ukuyathenga impahla ngenxa yokusilela kwemali elizweni. Isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zeGwanda, umnumzana Bekezela Madumafuzwayo, uthi eGwanda imali ibitholakala ezitaladini hathi emabhanga ngekhefu lekhisimusi.
Ukukho kuhle kangako ngesikhathi sesekhisimusi. Hayi, abantu abazange bayithole sibenka bengela lutho, ngitsho i-bond, ngitsho i-US dollar bekungela lutho, but emgwaqweni ibitholatholakala isitshaja isidura, especially abade befuna amarandi befuna ukuhamba abebadurela sibili okuzwayo. Emgwaqweni ibikhona but emabhenki hhayi bengatholakali.
Uhulumende uthi udubo lokusilela kwemali luza kuba nganeno kumalanga alandelayo ngemva kokuba ephiwe imali libhanga le-Afrexim Bank. Udaba olulandelayo luveza umbono kahulumende weleMelika.
Mhlaka 25 ngoMpalakazi bekunanzwa usuku lwekhisimusi olwaziwa ngamaKristu njengosuku oluqatheke okumangalisayo. AmaKristu aluthakazelela usuku lolu njengoba uJesu Kristu wayeyinkosi yamakhosi engumsindisi njalo eyikukhanya komhlaba. Imuli kaJesu Kristu yayingeyabayanga. UJesu Kristu wazalelwa esibayeni ngesikhathi kulamakhaza amabi. Sokulesikhathi eside abantu abahlala emazweni entshonalanga bethakazelela okwenziwa nguJesu Kristu. Sokulesikhathi njalo bethakazelela lokhu okubizwa ngokuthi yi-winter solstice, lapho ukutshona kwelanga ngesiphangiphangi kubonakala ukuthi kuphehla isikhathi esilandelayo esizabe silokukhanya kwelanga okude lokuguquka komhlaba jikelele. Abantu kudala babethakazelela isikhathi sokuphuma kwelanga elithatha isikhathi eside ukuthi litshone. Kwakusenziwa amadili atshiyeneyo ukwamukela okwethulwe nguNkulunkulu. Konke lokhu kwakusenziwa njalo lokho kusenziwa ngesikhathi sokuzalwa kukaJesu Kristu. Amazwe atshiyeneyo alendlela ezitshiyeneyo zokuthakazelela ukuguquka komhlaba. Kwele China ukujabula lokhu kubizwa ngokuthi yiDongzheng. Kwele Iran kubizwa kuthiwa yiYalda, kuthi-ke kwele Japan kubizwa ngokuthi yiToji. Umongameli Donald Trump uthi ukuthakazelela ikhefu lekhisimusi lakho konke lokhu kukhuthaza ukuthi abantu bathandane njalo babezazi ukuthi bangobani lokuthi banenzelele ukuthi ngabantwana bakaNkulunkulu. UTrump uthi ufisa ukuthi imuli zonke kwelemelika lemhlabeni wonke jikelele zibe lothando olumangalisayo ngesikhathi sekhefu lekhisimusi njalo konke lokhu kuqhubeke nsuku zonke.
Lapho ke belilalele udaba oluveza umbono kahulumende weleMelika. Ngemva kwekhisimusi kwandise ukulandela ubunzima obubhekane labazali lokuhlawulela indleko zesikolo zama-school fees. Abenhlanganiso enakekela ilungelo labantwana ikakhulu amantombazana eTag Life basungule uhlelo lokukhankasela ukuthi uhulumende avumele ukuthi abazali bengahlawuliswa indleko yama-school fees kumfundo eye-primary. Umqondisi wethali unkosazana Nyari Mashaya Mombe uxoxa loGeina Gumede oStudio 7 ngalolu daba.
I-Tag Life organization yamankazana incedisa amankazana ukuthi bebekwazi amalungelo abo, njalo sisebenza labobhuti labobaba labomama lama-leaders wethu ukuthi labo bebekwazi ukuthi sakathekeleni ukusiza amankazana ukuthi bephumelele labo bebekwazi amalungelo abo.
Nkosazana Mashaya Mombe, yiwapha amanyathelo eliwathathayo ukubona ukuthi uhlelo lwenu luyasebenza okokuthi abantwana abayinkazana bengahlukuluzwa?
Njengokutsho kwami ukuthi iTag Life isikhathini ukuthi sifundisa amankazana amalungelo wabo, bekwazi yini kumele kuyenzakale ukuthi labo bephumelele babo benakekelwe. So siyenza ukuthi bona befunda amalungelo wabo, sisebenza labobaba labobhuti labo mama ukuthi labo bachinchi indlela abaphatha ngayo amakazana khona beza respect amalungelo amakazana sikhona apho nje sikhuluma lapho ukuthi lakho sisebenza lama-leaders wethu sikhuluma kanje sikalisi campaign esithi i-every child in school campaign beyisenza ukuthi uhulumende enze ukuthi umntwana wonke eku-primary level engena esikolo njengoba i-constitution isitsho so yizinye izinto esizenzayo ukuthi amalungelo amankazana lempilo zabosisi ziye phambili sikhangela ukuthi umthetho uthini la malungelo abosisi umthetho uthini le mphumelelo yabo sibona ukuthi ama-leaders wethu ayenza ukuthi ayenza sonke abakwazi ukuthi beyenze khona amalungelo amankazana azonakekelwa.
Ungathi lokho laqalisa inhlanganiso yenu, liyabona yini ukuthi sokulobungcono indlela ephethwe ngayo umntwana oyinkazana?
Khonapho sithi kunzima ngoba izinto esisebenza ngazo awusoze ubambe ama-results namuhla, kodwa esikwenzayo ukuthi sitshintshe i-culture. So ma ukhangelela ukuthi kutshintshe i-culture kuthatha isikhathi esikade ukuthi ubone ukuthi khathe sesitshintshile. So akusoze sithi njengethali siyenze lokho, kodwa sisebenza labanye, sisebenza thina size siqalise lakho umsebenzi lo kade lokhu uhambelela phambili sijoyina abanye. So kunzima ukuthi uthuthi siyenze lokhu phandle kokuthi lingakwanisi ukutshintsha umthetho njengento esiyenza sathetha ukuthi sisebenza le Ministry of Education siloba i-government ukuthi sitshintshe umthetho ehambise i-secular ezatshintsha ukuthi umntana wonke engene esikolo. So kukhona ezinye izinto esiyakwanisa ukuthi ayilokho sakutshintsha, kodwa ezinye ikulumo everyday obama amankazana usiyenza ukuthi sipushe ukuthi umthetho lawo usebenzela amankazana. So futhi sithi lokhu kunzima kunokuthi makhe kufanise ukutshintsha umthetho njengento esiyenzayo ngo-January 2016 lapho kwaba lo mthetho owatshintshayo ukuthi akusele umntwana kumele echadiswe engakabi lo mnyaka oyi-18. So bona ngani izinto ezinjengalezo uyakwanisa ukukhangela emuva ukuthi hayi satshintsha lokho, kodwa kuyaba kungamanga lakho ukuthi sithi yithi esatshintshayo kumbeni i-organization le yatshintshayo, ngoba yizinto ziyabe zisebenzwa ngabantu abaningi for iminyaka eminingi lize lifike lapho elithi hayi kutshintshile. So kukhona okutshintshayo, kodwa akuthathi mnyaka oyi-1, akuthatha ama-years and years and years zisebenza zitshintshe izinto. And akuyenzi ukuthi i-organization eyi-1 ithi hayi itshintshe lokho, kwenza ukuthi the whole country i-women's movement zisebenza lonke labo ama-MP wethu abepusha izinto lezi ku-parliament lelizwe lonke phansi, you know, ukuthi nako kule mthetho ukuthi uhulumende layo uyabesebenzelana labanye njengama-conventions lawo ayenza ukuthi kube le mthetho egcina amankazana, egcina abantwana, egcina omama. So kuningi okwenzakalayo kulokuthi kube ne-change.
Ngamafitshane libe lohlelo kulezi nsuku eziphelileyo eliluqalisileyo, ungasitshela nje ukuthi uhlelo lwakhona lwalumayelana lani?
Mhlaka 14 December salonchi i-campaign ethiwa yi-Every Child in School. Every Child in School esithi ukuthi sikhangele ukuthi sinabantwana abaningi abangahambi esikolo. Ma sikhangela ku-primary bakhona abantwana abaningi abangahambi esikolo bengabantwana abancane, especially amankazana. So esithi sifuna ukuthi umthetho usebenzele amankazana, kule constitution yethu i-section 75A itsho ukuthi umntwana wonke ongumntwana omncane eku-primary kumele ebe sesikolo. Uhulumende kumele ebhadale, ebone, enza konke ngamandla ayo ukuthi umntwana wonke ehambe esikolo kube ngamahala esikolo sina sithi ukuthi kukape the Ministry of Education evale incwadi ihambe kubo school headmaster ibatshele ukuthi lingaqothi abantwana abangela abangakwanisi ukubhadala silabo abantwana esikolo ngoba babuza ukuthi bebhadale then i-$5, $10, $15 whatever it is so sithi ukuthi sithi ukuthi uhulumende engatsheli engabuzi
olo ke ngunkosazana Nyari Mashamombe umqondisi wenhlanganiso ebona ukulondolozwa kwelungelo labantwana ikakhulu amantombazana exoxa ecingweni lo Gainer Gumede Studio 7. Kwaze kulunge esidobela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebezikhokhela. Udubo lokuqonga kwenani labathengisa umhlabathi kahulumende lezitanda okungekho emthethweni lubikwa lokhe lusiya phambili eHarare South. Izakhamizi zakoBulawayo zithi iKhisimusi ibiduma kakhulu ngenxa yokusilela kwemali. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ngesikhathi sika 2:30 emini kusasa. Igama nguChris Gande lelali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.